Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 31st, 2020. And this is Live Talk. I'm Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the coronavirus.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can reach us for English at www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, visit www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the coronavirus.
China says it has nearly 10,000 confirmed cases of the coronavirus, which has caused 213 deaths in China, where it emerged late last year. The World Health Organization says the worldwide spread of the virus is a global health emergency as well as an extraordinary event requiring a coordinated effort and international response.
Zimbabwe is among nations that are monitoring the situation and screening those arriving in the country. Several countries have recorded some cases of the virus.
And Britain reported its first confirmed cases Friday. India and the Philippines have also confirmed their first cases, joining a growing list that includes Australia, Canada, Finland, Germany, Hong Kong, Japan, America, Nepal, Singapore, South Korea, Thailand, the United Arab Emirates, and Vietnam.
According to some reports, the infection is difficult to spot and stop because only an estimated 1 in 5 cases will result in severe symptoms, which means people can spread the infection without having any symptoms or without knowing that they have the infection.
Please note that we are live streaming on all our Facebook pages, so please visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation right now. And as you know, we want to hear your views on the issue.
Yebo kambe zulukandaba linjani laphelikhona endaweni ezijeneyo lo ke ngukip stube kuhlelo lolu ule Live Talk. Ye sike sibone ke okwenzakala namhlanje sikhuluma coronavirus. I-virus leyi ukhanya ngazani yamemetheka okunye okumangalisayo. Kulabantu abaningi ukhanya ngazani sebebanjwe ngumkhuhlane lo. Abafika 10,000 kwele China. Kuzokuthi kwabanye amazwe bakhona lapha lalaphaya. Njalo lakhona pemelika lapha esikhona. Sizokuthiwa-ke bakhona sebebanjwe bele sifo lesi. Kukhanya ngazani siyahlupha okunye okumangalisayo. Njalo umuntu lakho ukuthi abe lakho kodwa engakwazi. Njalo besethelela abanye abantu. So ke eZimbabwe khona ngale lakho bazama ukuthi bekuvikele konke lokhu ngokuthi abantu abafika elizweni ba-checkwe kuhle kuhle, bakhangikhangelwe, bahlolisiswe, babe sebelandelwa ngesikhathi esithize. So ke I talked to Dr. Alex Gasasira, the WHO country representative in Zimbabwe. Let's hear what he said about the coronavirus down there in Zimbabwe.
These are people who have come to Zimbabwe in the recent days from countries where there is confirmed coronavirus transmission. So when they come to the points of entry and the surveillance form, and they indicate that they have come from any of the infected countries, they are recorded and they are followed up, they are monitored by a health worker every day to see whether they develop any symptoms. None of the people from the infected countries has arrived in Zimbabwe with symptoms, but they are just documented and they are followed up every day for 14 days. As we know, the recommendation is that anybody could be harboring the infection without having signs for as long as 14 days. So they are followed up for 14 days and the expectation is after the 14 days, if they have not developed any symptoms, then they no longer need to be followed up. So they do not meet the criteria to be called suspect cases.
So which countries are they coming from?
The vast majority are coming from China, but as you know, there are about 18 countries, some in Asia, some in North America, in Europe, that have confirmed cases. So anybody coming from any country with confirmed cases is followed up.
Are you happy with the way Zimbabwe is actually handling this issue of the coronavirus at ports of entry?
So Zimbabwe has implemented the initial recommendations that WHO has given.
That is the WHO country representative is in Zimbabwe, Dr. Alex Kwasasira. We are hearing from him there. Ikhuluma ke ngokuthi kukhanya ngazani ke kulabantu ke ababuyileyo kwele Zimbabwe abavela endaweni lapho kule coronavirus khona. So uthi hayi abantu laba abatshengiseli ukuthi balawo umkhuhlane lowo, kodwa babalandelela ukuthi bebona ukuhamba njani. Mabulas.
Kuneawo vachangobva kupinda muchirongwa. Aiwati nokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa chirwere charura pasi rose, asi chakatanga icho muchina checoronavirus. Tiri kunzwa isu kuti pane nyika pari zvino dzimwewo besides China dziri kunzi idzo chirwere ichi chawanikwa munyika idzodzo. Asi kuchina ndo kune vazhinji vakabatwa nechirwere ichi uyezve vamwe vakatowanikwa vachishaya. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano. Munoziva sekuziva kuti Zimbabwe ine vazhinji zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuchina vari kushanda, vamwe vari kudzidza, vamwe vari kuitawo zvimwe zvakasiyana siyana. Takaona mutevedzeri wemutungamiri wenyika Eva Constantino Chiwenga vachienda ivo kunorapwa ikoko kuchina vakadzoka ivo mwedzi yapfuura. Asi nhasi tichange tiri kutarisa kuti chirwere ichi chamira sei pari zvino uyezve Zimbabwe yakagadzirira here kuti iwanikwe iyo ichizowanikwa ichirapa kana kuti kubatsira avo vangange vanzi vabatwa nechirwere ichi. Asi ndaita ini hurukuro nemumwe musikana anogara yekuchina muzvare Samantha Sibanda vanga vari kutaura ivo zviri kuitika ikoko kuchina kune vagari vanobva kunyika dzakasiyana siyana dzinosanganisira Zimbabwe nevo vagari vemuchina vari kuti ivo kwemavhiki maviri apfuura havasati vabuda mudzimba mavo, vari kutotaurwa ivo kuti haubudi mumba, unogara mumba, uyezve vari kuti chikafu nezvimwewo zvaakunetsa nekuti vakange vasina kutaurirwa kuti vacharambwe vakabatwa mumba nekuti vari kuti ivo vanhu vakabuda vanogona kunge vachizoenda vachipararira chirwere ichochi. Saka regai tinzwe hurukuro yandaita namuzvare Samantha Sibanda vari muBeijing kuchina. Tinzwe kuti vari kuti kwakamira sei pari zvino.
Inini ndinogara kuBeijing. Zvandingataure pari zvino ndezvekuti kutaura chokwadi handitomboziva zviri kuitika kunze nokuti takavharirwa tiri palockdown. Saka hatisi kubvumidzwa kubuda mudzimba. Like unogona kubuda mumba mako tinotenda sepaunogara. Kumabasa vanhu havasi kuenda, takanzi tisadzoke kumabasa. Saka kumabasa hakuna munhu ari kuenda kumabasa. Takapiwa date roro 17 kuti pamundo patichadzokera kumabasa, zvichireva kuti tinotagara mwedzi wese tisiri kuenda kumabasa. Kuzvikoro zvakangofananawo, zvikoro zvakavharwa, makampani ose akavharwa, hapana vanhu vari kuenda kumabasa. Saka vanhu vari kudzimba. Ofuchi kune ito tumashop tutukutuku ito tunenge turimo maybe you know pama building tumagrosa tutudukuduku tunenge turipama business ndo vanhu vakuvhura imomo, but naiva vasisina chikafu nokuti kwekutenga kwacho chikafu mahosela akavharwa. Vari kutsanangura masymptoms acho kuti munhu ngazive sei, vaisawo online kuti ukaonawo wakukosora kosora temperature yakwira kusvika vaisa manumbers avari kutitumira kumafoni kuti unogona kutaura nana chiremba wovaudza, but vari kuti usaende kuchipatara, unongofona nokuti kubuda ikokoko vari kufunga kuti pamwe ndiwo paunozospreada. FumaZimbabweans tisanzwa kuti pane anacho chirwere, but tine maZimbabweans akatowandisa ari muWuhan macho imomo makatangira outbreak iyoyo, basically mastudents vanodzidza ikokoko. Tine maZimbabweans zakati wande, but that sat time zvedu kuti pane anyone ati anechirwere zvacho.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna muzvare Samantha Sibanda vari kuBeijing kuChina. Asi vari kutaura kuti ichokwadi pane nyanya vanoita zvekudzidza vari kudzidza vari kunzvimbo iyoyi kwakatangira chirwere ichi, asi vari kuti pari zvino havasati vanzwa zvavo kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvakabatwa nechirwere ichi checoronavirus. Kana paine vari pano paVOA Facebook page yedu yeshona vari ikoko kuChina, nokuti ndinoziva kuti tinombotaura nevazhinji variko, nhasi ndomukana wenyu wokuti nyora nyorai namba tikuwane kwa tikufonerai kuti mutipe kuti kwakamira sei uyezve zviri kubatwa sei nekuti muzvare sibanda vari kuti ivo vakaudzwa kuti vanogona kuzobuda mumba muna February muswa February 17 asi nhasi vanga vari kunditumira message pa messenger vachiti ivo zvino hazvina kumira zvakanaka vawanikwa ivo vachitorerwa mapassport nehurumende yemuchina vachiti vanga vari kunzi hanzi mapassport aya ndeye kuti kutorwe maID saka vari kuti havasi kunyatsoziya kuti zviri kufamba sei asi tichange tiri kuvabata munguva inotevera kuti tinzwe kuti kwakamira sei tina Terence Naro ari pano ari kuti hanzi kuBotswana kune one suspected corona victim Calvin Ruvinda ari kuti ndifonerei Terence Naro ari kuti ndifonerei Tawanda Jokora ari kuti Zimbabwe is a province of China if China sneezes Zim catches the flu already unconfirmed reports say over 10 people have the virus in Zimbabwe God help us chemistry moyo ari kuti coronavirus varombo nhaka tinopera edimuduwa ari kuti maswera sei kwasisi mavhi ini I'm in Harare vangoti H town ndofunga vari kureva kuti Harare pana semi etos hanzi ameno havo vanodaidza machina munyika apa hakuna madoctor mongeni ncube ari kuti muri sei kwatsetsema vhi I'm watching you from Sandton ndofunga vari ku South Africa ku Sandton asi pari zvino tinokumbira kuti nyanya vari kuchina kana muri kutinzwa nyorai namba tinoziva kuti zvine zvinguva kuchina muri pakati pezuva uye vanongati mangwanani mangwanani saka vamwe vanenge vakatorara pari zvino asi kana muripo vari kuchina pindai muchirongwa mutiudzo kuti kwakamira sei uyezve kuti muri kuona sei zviri kuitika izvozvi
yes labantu lapa ke abasevengene ku studio 7 ifyo indebele leviyo studio 7 ku Facebook page okala ke ngikhulekani Dube usesinike inombolo yakhe kuti sicela lisifonele kuzobuya ke Norman Ngwenya kuti ngicela limfonele njalo so kutake silo mhlanga ecingweni baba mhlanga ungawutshona njani
iyatshona kithi
ye ungaphi mhlanga
seButswana
ye kunjani eButswana
hayi eButswana kuyathile baba
ye kuthwani phela sizwa kuthiwa ke kule coronavirus le phose ukuhambelana le freezer uyazi ifreezer yakudala le
ngiyayazi ibhola
so kuyafiwa lapha so ngapho kuthwani kutwa ngapi? Ifoni yako ndoto yazi ya pampula njani. Wai ngani ya pampa so ifoni yako? Akuchete mbicha na sisu.
Mara nizihile rapo ndauni.
Ye, mana kuna hapo velo ngahambi. Se nguzo. Busatini.
Nipingapa emotuwa na sema uki wani.
Okuthiwa ulo mkhuhlane nalo.
Okuthiwa ula umkhuhlane nalo.
Ye, liqaphele phela mzana.
Ngamelela ama results uI South Africa ukuthi sizwe ukuthi kuhamba njani. Siyethukile inkosi silapha.
Wena ungaphi useHabron?
Amina ngilapha.
Ye, ifoni yakho madodo uyazi. Besikhuluma nje kamnandi angazi ukuthi ifoni yakho indaba ipampula kangaka. So kodwa sikuzwile mfowethu ungathunela kusasa
lihlale lingifonela baba
hayi siyaphila siyabonga kakhulu baba sizaza njani
abongalani
ye papai so this gentleman is in Botswana he's saying there is a suspected case in Botswana and it's just breaking out there so he was giving us that information
pana mbongeni ncube ari kuti please call me saka tichaedza kufonera nevamwe vatanga atambonyorera ipo pano pafacebook vanyora vachiti call me saka tichaedza kuvafonera kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika kunzvimbo dzavari asi vazhinji gives a lot of people are actually saying Zimbabwe is in a very tight position because at the moment there are no doctors especially in government hospitals they've been on strike for over I think it's now nearly 4 months
no it's about 5 and a half now
Yes, so they're Since saying, September, hopefully, you know this coronavirus does not come to Zimbabwe because we understand that the health minister was saying Zimbabwe is a secondary country. So most of the screening is actually being done in places like Ethiopia, South Africa and other countries. But as we were discussing earlier on, I think Zimbabwe is saying, yes, they are screening at the airports. But it's not as strict as other countries, which are first countries.
In fact, what Dr. Alex Kasasira said was, there are some people who have got direct flights from China. So Zimbabwe, like any other country, stressed this, said Zimbabwe, like any other country, is at risk. Mm. So they are doing everything that they can do in terms of placing people at the same level with any other country. So they are screening this virus at all levels. And they said they're actually using WHO standards. And out of those standards, they are trying to say, forget about that it becomes a so-called secondary country. It says, no, let's make it a first landing point so that they do the screening properly.
I'm hoping that that message gets to government because, you know, a lot of people actually are afraid, because speaking to this young lady and in China, she was actually saying, you know, the information that's also filtering through to them, they kind of feel like the information is being restricted, that, you know, the situation is much worse that they are being told. But she says she has confidence that the Chinese government can take care of this and that they will be able, you know, to ensure them in due course that they can go out after the 17th.
Yes, and what people are fearing mostly is that, you know, according to some reports, the infection is difficult to spot.
Yes.
Actually, to stop, because some cases are not severe as per the way you see, look at a person. But can somebody can spread the virus, you know, without noticing that
That's
he has
exactly
it.
What,
so
she, what she
it's
said.
So terrible.
She actually said that they've been told you can live within your community, but you cannot live outside the gate.
Yeah.
So if you live in a gated community, you are stuck there for two weeks.
Mm-hmm.
She says, you know, you can call, you can do whatever you want, but you can't go to work, you can't go anywhere, no transport, nothing is moving, it's a standstill.
That's right. So this reminds us of the swine flu. You still remember that actually killed a lot of people.
Mm-hmm.
And Ebola and all those kind of diseases. So, okay, Zululanda was still looking at the corner, Kunapo. And on his GNA, over China, Nangamping Api, Genan Kunamanje, Ulero, Scotland, Pelang, a corona virus laying as an institution of Antu Zima. So, Sizulege Uti, Emazueni, Achineo, Kansan, Kutanilo, Sunganya Memetega, Kunapake, Golemeliga, Kulavan to Kumbe Bafiga, Abata, to Kumbe, Ababili, Ongani, civil, but who's over one Aloti, Bala, Kutanilo. Kuzobuya ke kwele Zimbabwe sizokuthwa hayi akwabi lo muntu osokuthwa ke uthwele umkhuhlane noba kulabantu babuya bevela kwamanye amazwe bangena ye kodwa kuthwa bayakhangkhangelwa sibili ngelihlwe libomvu ukuthi suka lapho umuntu uya ngapi njalo ebelokhu londwa ukuthi uhamba lokhu lunjani. So kuthatha 14 days ukuthi umuntu elokhu ekukhangelwa ukuthi kambe umkhuhlane lo akwaphumela egcekeni. So kunjalo ke Mavulas.
Toda kutenda vamwe vambonyora pa Facebook page yedu yeVOA Shona Munashe Mutero anyora achitindifonerei. Raymond Nyoka atindifonerei akatipa namba dzake. Terence Nubu anzi ndifonereiwo please, ndoda kupinda muchirongwa ndoda kunyatsoti tinzwe kuti nyaya yecoronavirus yakamira sei. Albert Tranish anzi ndifonerei Murazva Panastasia ari kuti ndifonerei. Tawanda Chitsiga Elfias Makoni Chigudu Gudze anzi ndifonerei please, ndakakumirirai. Asi ndiri kunzoti tina kola regaitende kwavari. Hello kola. Aiwa tiri wadi meno kana muri kukwanisa kumbofamba famba pamuri ipapo.
Ya
ndakukunzwa. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na inokubodo ari kuteta.
Okay, taurai tinzwe mukoma. Imomo mu South Africa vari kutaura nezvazvo here uye zvevari kuti chi vari kuyambira vagari imomo kuti muite sei?
Iya, izvozvo vari kutomanya manya kugadzisa sekuno Captain Patwani Smith pasawanda ready kuti kanenge bato afikto nacho anokwanisa kumanya ipapo. Saka zvinenge zvavanani but ndisingazivi kune dzimwe nyika kuti tikange tasvikawo vanogona kubatsirika here achikwedu kuzimbabwe kuti pane vanogona kubatsirika here kana achinge tasvika iko.
Vari kunyatsotsanangudza here kuti munhu angazive sei kuti ane chirwere ichi, nekuti tambotaura nasisi vekuchina vati vekuchina vari kubva vakutumira text message kuti ukanzwa miri wakupisa, temperature yakwira, uchikosora kosora, uchinzwa unge wakunzwa flu, miri uchingoneta neta, zvinenge zvakubata ikoko vari kuti chii?
izvozvo ari kungotaura izvozvo kuti zvinokonzerwawo sometimes tinogona kubata munhu anenge agara ne zvimwe zvinomunetsa like kuneseka nekufema chirwere chiri kunzi chiri kidi kwaari kuti zvinomuafekta saka ndozvo zvimwe zvaari kutaura kuti vanhu ngavagare vari
aiwa tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka uyezve garai mozvidzivirira ikoko
ndatendaangutetemaezvarakanakabhabhai
regai titore mamwe kola hallo kola
yeshanzvadzi makadii
aiwa tiri wadii makadii iko ikoko
aiwa kuno tinofara
tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura nachindaigo ndiri kudrc
kudrc kwakadii uko
kuri kungotyisa wahanzvadzi nenyaya yechirwere chiri kutaurika ichi
saka ikoko vari kuzvibata sei imi vari kunyatsotsanangura here kuti unoziva sei uyezve kana uchinge wati wachibata unoita zvakadai nezvakadai vari kuti chii
basically tiri mumamind saka hapana kana dzidziso iri kupiwa kuwanhu asi tatakangokwanisa kunotisa nezviro ndesekuti waingopinda mudzimota dzedu achisprayer ukavabvunza kuti why are you doing this wari kungotaura kuti tikususpekta kuti panogona kunga paine something chirwere chinogona kunga chiripo but isu nekuziva kuti nekuteererawo news nekuverenga manewspaper tikutongoziva kuti ndo nyaya yacho because tipa mamaizi emachina
saka vari kuspraya chii vanenge vachiexplaina here kuti chii chavari kukuspraya
hawana any explanation
asi pane mamwe here vamwe vanobva kuchina ikoko vatsva vari kuuya vachizoshanya pamamaine enyaya sezvo mati mamaine emachina
watoripo like izvozvo vako vari kumaholidays kuchina saka vanga vachangobva kuchina maybe iwo they knew kuti kune chirwere chiriko kuchina saka vari kuspraya mudzimota dzedu and all the like because we came nemadereveries kubva kusouth africa saka vari kuti ukasvikawo vari kuspraya mudzimota dzenyu and all the like but havana any dzidziso yavari kupa kuwana if anything happens you do this and do this hapana tikutonzwawo mumanews basically pastudio 7 kuti kana uchinge wasekitwawo ukanzwa masystems akadai neakadai then you do this and that but ivo hapana dzidziso yavari kupa kuwana
aiwa mashoko makukutu tinotenda kuti at least mataura imi kuti muri kutounzwa ipo pano pastudio 7 aiwa ticharamba tichiedza kuti mazuva anotevera yatova nevana chiremba vanouya vachikurukura uyezve vachiedza kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti ndezvipi zviri kuitika uyezve kuti mungaite sei asi kuna sisi vatataura navo vekuchina vati kuchina ikoko vari kubva vanzi musauye kuchipatara garai ikoko saka ndiri kunzwa imi muri kuti pane vakatobva kuchina vari kubva kumaholiday saka handisi kuziva kuti ipapo hurumende yeimomo mudrc iri kupabatawo sei
like I said kuti hapana any dzidziso iri kupiwa kuwanhu pamaini patiri asi kuti isusu nekunzwawo nekuteerera studio 7 kuti kune chirwere chiriko saka iwo nekuspraya kwavari kuita mudzimota dzedu tangofungira kuti ndo zvinogona kunga zviri kukonzera kuti vasipoye mudzimota dzavari
aiwa tinotenda uyezve tinoshuwira kuti chirwere ichi chisakubatei muchadzokera riini kusouth africa
basically maybe 2 weeks time tinenge tichiri muno mukongo
mune murimo kwe 2 weeks
Yeah, it could be 2 weeks or more. It's like not in the South Africa to drive on my truck. So when we came here with the deliveries, we also load my loads and not the job yet. So it could be a bit delayed because it's not going to be 2 or 3 weeks more to Munom Diara.
I what? No, she will have to use no fan bars or Shakanakam Kum.
Yeah, and then you and Joshua Yangu put in no fan bars or Shakanakam.
Yeah, bye bye. A call there from DRC. This is a Zimbabwean who's a truck driver, but he says he actually was delivering some goods at a mine owned by some Chinese, and he says The Chinese employers have been spraying in their cars when they come to deliver goods, but they are not saying exactly why they are spraying. And he says what's frightening for him is that there were actually some Chinese who were in China because it was Chinese New Year, I think, the last few weeks.
Yes.
But they came back to Botswana and they just arrived. So he's saying he's not sure now what's going on because he thought people were, you know, not being allowed to leave China. But he says they are spraying their cars, but really not explaining. And one interesting thing that he said he actually is learning more about the coronavirus, from Studio 7. So he says, please keep up, you know, this awareness campaign because most people are not even telling people out there what the virus is about and how they, you know, what symptoms they can look out for and what to do if they find these symptoms.
Yes, sizokuthethwa silomlalela lapha ecingweni. Eh baba kunjani? Yebo, kutwa ngumama. Sabona mama.
Yebo kunjani?
Siyaphila, sondele efonini Ntombi Ndala. Eh uthi ngikuzwe kuhle. Eh ngikhuluma lobani mama?
Mankomazana ephinda.
Yebo Mankomazana kunjani?
Siyaphila kanjani?
Siyaphila ephinga kunjani khona ngalo?
Hayi, ephinga sikhalisa izibi kasiliboni.
Wo akulazulu yeba kithi.
Hayi, izibi yalise.
Ube selizwile ke ngomkhuhlane lo okuthiwa yi-coronavirus. Selikuzwile khonokho?
Ye, ngiyakuzwa khonapha.
Bathini abantu khonapho ngakhonokho?
Ah, lapha kithi akukasizi.
Belizwe kuthiwa kuhamba njani?
Kwanje kungukuthi lo khulunywayo nje ukuthi yaqhamuka kubothatha ngani.
Ehhe. Likuzwe ngobani manje?
Likuzwe yizini khonapha kwaSington DC.
Ho, likuzwe ku Studio 7.
Ye, ndalele khona.
Ye, pho manje wena ngokuzwa kwakho uzwa kuthiwa kumele wenzeni ukuthi ungawubambi umkhuhlane lo?
Ngizwa bathi lapha kumele nanzelela ukuthi singabambani nabavela kwamanye amazwe singathawulani noma ukusondelelana nje.
Ehhe. Uhulumende ke kakalitsheli ngakho khonokho?
Hhayi, uhulumende bengakakhulumi.
Emaklinika-ke abakhulumi ngakho?
Hhayi, besingakakuzwa la.
So likuze emsakazweni kuphela?
Ye.
Ye, so ungathini? Tshela uhulumende ufuna ukumtshela khona ngomkhuhlane lo xa ufuna ukuthi kumbe balincede khona ngapha.
Hayi, thina kasithi ngabe uhulumende uyakhankasa kusesemasinyani kuthe kuzinzi umkhuhlane lo ongakathapheli kithi ngabo.
Ehe, hhayi-ke siyabonga mama, phosela okugcina.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi ngabe bayakuzwisisa lokho esikushoyo singabantu kuhulumende ngabe
bekuzakuba ngono. Hayi, siyabonga kakhulu ke, ube nempela fike enhle Mankomazana.
Hayi, siyabonga lihlale lisinta phela kuhleli.
Hayi, siyakuza njalo Talumba, ngikhulume kuhle uthi Talumba.
Hayi, yikho sibili.
Ye, bye-bye mama.
Hayi, yabonga.
So that is a lady Mankomazana in Mbinga. So she's saying that you know, she has heard about the coronavirus via Studio 7.
Very
so
interesting.
So she says what she knows is that people must not just greet each other by shaking hands and getting next to a person who is infected or things like that. But she says there's nothing, no information from the government. So the government has not even told them about the outbreak of the disease in China. So she's a person who says the government should do a lot, you know, in terms of conscientizing the public about the disease. So ke ngizokuthola ke slow babavodloze ecweni. Baba Vodloze kunjani?
Ngiyaphila baba kunjani?
Ngiyaphila Vodloze. Akutsho Vodloze ungaphi khonapho mzala?
Eh.
Ukuphi?
Ngizela kude phaya.
Yebo.
Ngise South Hillbro. South Africa Hillbro.
Kunjani Hillbro?
Hayi Hillbro, right.
Abakakhulumi nge-coronavirus kona.
Ngikuzela kude ngathi i-network.
Oh yeah, so ke abakakhulumi nge-coronavirus. sizokuthiwa phela kule virus lapha enzima lapho abalitsheli
ngakhoye
kodwa bakhuluma ngakho yini mzala
hayi njengomuntu ohlala ebhizi kakhulu emsebenzini ayisesisizwa bethi kwezinye indawo
so kodwa uzokuthiwa ngumkhuhlane onjani wena ngokuzwa kwakho uzokuthiwa ngumkhuhlane onjani
asikabi nesiqiniseko esigcwele besibonge uzwa beyisho beyixoxa ngayo nje ukuthi kuthiwa sukhona kodwa-ke asazi kanjani ukuthi kuliqiniso yini
ye baphose ukufanisa phela le freza usayazi ifreza lena ikhulunywa ngabadala kudala ukuthi ungani yifreza uyakhumbula influenza influenza lena ikhulunywa ngabadala bathi kuyaphosa ukuhambelana phela mzana bathi kuyahambelana khonapho
kube nje bakhuluma sesike sabona mhlawumbe kuvela omunye oseke lokho ya bethiwe i-understand bethiwe bona ukuthi ngempela yiyona iyiqiniso
o hayi kunjalo ke vodloza siyabonga kakhulu phosele okugcina ba phosele okugcina vodloza
okay
ye fakele okugcina
hayi
no sibongile kakhulu vodloza ungathina kusasa ba so that is Mr. Vodloza in Hillbrow. He's saying that he hasn't heard much about this disease except that you know people talk about it here and there but not much you know
hello caller.
Hallo ndi mavela simasera sei namko ma chips.
Ai wata square tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Na mkoma Donald Grassenberg.
Ah nasi vamba mati fefefe mapinda pana pa pachirongwa mu new studio tokutambira mkoma Donald zviri sei kwamuri kuko.
Ah kuno kurina ndio nyaya hayo ye corona virus yatongo wakujaina ya uraya vanhu. Ne kune dzimwe nyika yakuda kupinda pinda chitekeshera.
Ehe muri kuona sei izvi?
Ndinoona hangu sekungoti chatinodanise kuti isusu kuno kwedu kusaidi kwedu kuti titaura hedu hatisi kuti ikoko kwairi kuuraya vanhu kwakanda zvingava zvakanaka asi kuti kuno kusaidi kwedu sekuzimbabwe nekuno kuafrica kwedu ikoko ndee vakwanisa kuti vamanyamanya vadzivirira noti vanoti prevenge rezere than cure havachiona kuti isati yadi kana vachi vanobva ikoko vanoka chinotengesa chinotenga kuchina va vachitomboitwa isolation vachionekwa vachiongororwa paanodzika ndege paya kwetwa matanho anotogwa kuti vachingodzika munhu angodzika ichangana vamwe vanhu ombodzika omboongororwa kuti haana here chii kunge abatira kana haana masainzi nemasymptoms echigwere chere pane kuti asangane nevamwe nokuti akasangana vamwe achitozivi kuti pamwe akabatira here ikoku kwanga ari saka ndorasa kuti asi kuti ndorasa kuti nyika yedu inogona kunge isina kana achaimboprepare kuno kutoona hedu health minister angu achimanyamanya mazuva ana angu achimbopa press statement vachitaurawo kuti vagadzira vane zvipatara zvavakaisa pasaidi zvekuti indikesi yekuti paitika ripoti yekunzipa kana kuti pasaspekta kuti pane aonekwa anga afungidzikwa kuti anga ane chigwere pane zvipatara zvakaiswa pasaidi kuti ndizvo zvakamirira chigwere ichocho kuzotasana nechigwere ichocho ino hatikazi kuti kuzimbabwe pane pachipatarawo here one chanzi chaiswawo chekuti ichazo kana pakazo indikesi yekuti paitikawo emergency yakadaro panogona kunge pane hospital one inozikamwa kunzi izvi hatizivi kuti takaprepare zvakadii ndo zvinogona kunetsa kunyika kwedu
aiwa mashoko
ipo ndee kuti tigadzirire asi kana noti notinogona kungosvika nokuti tisi kufamba kunongoitawo vanhu chinongo ichingofambawo nekufamba kuita vanhu saka chinogona kungosvika chanzi kuti chinogona svika ingavavo inogona kungovapowo hatishuviri henu tichisvike kwedu asi tozofanga kuti tinge takaprepare takagadzirirawo senyika kuti kana ikazoichasvika ndikesi yekuti chasvika
ikoko kusouth africa mukoma Donald vari kuti chii sekutaura kwamaita mati gurukota rezveutano vari kupota vachiuya vachitaura vari kuti kwapedo nepamuri ipapo tomboti manzwa zviri kutaurwa izvi kuti unoita kunge uda kubatwa neflu zvakadai dai dai munobva maenda kupi
sofa pazvipatara zvandahwa zviri kukai Charlotte Maxeke kujobek zvipatara zvandazvo sofa kuno kunoti westikwa ndiri handisati ndadzwa kuti chipatara chingava chiri designated pane izvozvo ndechipi zvinogona zobudiswawo nokufamba nenguva pachi zvandahwa zviri kujobek asi atleast zvitoripo munyika zvatozikamwa unzewo nyika yakagadzirira sei kazi vari kuti pavanhu vari kudzika pava kuti like pane control pavanhu mamovements yavanhu vari kubva kuchina nekunana east kunana asiawo pavanenge paoliver tambo international airport apavanenge vari kuita sekumonita pamafambiro anita vanhu kuti vanhu vachidzika vachibva ikoko vanenge ino tisingazivi kuti kwedu kune kwarandanyoko here kuti vanosvika kana kuti zvongoti vasvika anongosangana nevamwe zvokuita sekuti mwana uku angamboenda uku audzoka apinda muna mai mapapiro amai atozivi ipapo.
Aya, kuvadhola kuti mabva mavharisa, tinotenda chaizvo.
Aita basa achingokumbira kungoti de hurumende yedu otoziva kuti inotambura tambura chose asi apa angaimboita maseriasi.
Aiwaimai
makesi akadai asi wekuti timatorese dambe kana kuti ngavato kana vasikakwanisi pachavo ngavachitendera maNGO anokwanisa abatsire nepanogara napo.
Aiwai
hurumende ine history yekurambidza maNGO kushanda munhu zvakasununguka saka apa ngavachitombotendera kuti pana Oxfam care plan vachitomboita basa
pachavo
atozai kuti akakwanisi.
Aiwa, tinotenda mukoma Donald. Muve neweekend yakanaka uyezve muzvichengetedze
ikoko. Magona, ende makachena tete mazvira zvinhasi makachena zvekuti tu.
Ah, tinotenda. Muve neweekend yakanaka.
Bye bye. Bye bye.
Gibbs, that there is our top fan here on VOA. Shona Facebook page, Donald is saying that in South Africa the health minister has actually been coming out and you know, saying, you know, identifying certain hospitals that if you should see these symptoms, you should go to this hospital. But he says his biggest fear is that Zimbabwe may not be ready. So he's just, you know, he was taking a lighter moment there, just saying, oh, today you look very smart. So I think it's the studio, I think. I don't know. But yeah, maybe. Over to you.
So we've got a video of some person who was talking about the coronavirus, and the video was taken by Reuters. So let's listen to what this person is saying.
In China, mass production of face masks to try to stop the spread of coronavirus. The government has been pushing manufacturers to increase production due to rising demand, and the number they can make in one factory alone is staggering.
I work on 25,000 masks for one shift. It's kind of tiring, but we have no choice when facing an epidemic situation. We must produce more masks.
It's not hard to see why they're making so many. On Friday, long queues snaked around pharmacies in neighbouring Hong Kong, residents desperate to get hold of one. But confusion is now spreading over whether people should wear a mask in the first place. Friday's edition of Singapore's main newspaper told readers not to wear one if you are well, and Australia and Taiwan have said healthy people don't need one. But Australia has also released 1 million masks from the national medical stockpile, and Taiwan has imposed a ban on exporting masks. And its railway administration said if the virus continues to spread, it will refuse passengers who aren't wearing one. In Hong Kong, a lawmaker who chairs the city's government health services panel was criticised after she shared a video showing people how to steam and reuse disposable face masks. There's been unusual advice in India, where the government suggested a traditional concoction that includes ginger and holy basil as protection. And in Myanmar, a minister was rebuked for sharing a Facebook post that advised people to eat more onions. Back in China, the mask production line continues apace. Official guidance from the World Health Organization makes no mention of wearing a face mask to protect against the virus, but its website does not specifically advise against them.
That's a report from Reuters, and you can hear somebody advised people to eat onions. So anyway,
I mean, we're going to be seeing a whole lot of new ways of preventing. I know Africa is very good, so our traditional healers will be very busy, I think, Gibbs, you know, on the lookout.
Not only that, we can have kids with names Corona.
Ah,
you
know, of course.
Usually you get those. So Sloba Bunkomo, Lapetkoen, Baba Nkomo, Mwau Chonanja. Hayi siyaphila Nkomo. Ungaphi konapho baba?
Ngisekoli baba.
Kunjani eGoli?
Ngisedana kuzibela. Hayi, sidana kuzibela ngapha sifuna ukuchisa.
Bathini ngecoronavirus leyo?
Icoronavirus sebozamisa izo bona mabeshu bona ezindabeni badayi bayilindele. Bayilindele sebena ngomumo ikakhulu bathi ma-airport baphuma ama-airport ukuthi manje khona bangathi bame ngomumo khona. Manje mina ngizibuza ukuthi babe bengomumo e-airport and then kuyakhula into ezile China sobo ngabo aziqhamuki nge-Oliver Tambo International Airport.
Zingena
ngalokhu njani ama lakhi like, abantu ma bebuya abantu base-China angiboni babuya nge-airport mina babuya kakhulu ngemigumbi laba bantu. So ngazi lapho emgumbini ma beqhamuka lapho ukuthi khona ngale bakule ndawo basuka bebaswele khona na. Ngoba the most yabo bagcwele kakhulu lapha edrobheni lapha ababeya kona le mithwalo yabo le ababeya bezithengisa izinto zabo zama-China le. So ngizibuza ukuthi khona lapho zihombo zami ma sihamba siyizula wona bamashobhana la ngeke sizethi tshayisane la i-coronavirus
ngoba
nambona ngathi igola sithe phansi khona nje once nje wafika umuntu oyedwa ne-coronavirus eyibo siphelile
abantu zingathi bayethukile abantu khonapho ngoba
abantu abayethuka ngekhona uyabona into ma ungausiza sayibonela ezindabeni hhayi yabe ungathukanga kangako abantu vela kula muntu okhuluma kangayo yabo kodwa ke ma ungazwakala kuthiwa nampo 1-2 njengeswine flu leya ayisingenele abantu yibo la bantu abaqalisa ukuthaa uphamisa kona indlebe manje ubone ukuthi a lana ukufa kuseduzane kodwa isakhulunyakala nje usazwakalele ukuthi njengamanje ngoba ngizwe ukuthi akulo muntu oyedwa ucathangele ukuthi ngabulayo ukabuboni le hhayi sikuthathi leyo nto ekutheni abantu sethuswa into esesiyibona khona seduzane yibo ngitho into abona kakhulu abantu ababuya e-China angiboni mina ukuthi basebenzisa kakhulu i-airport bangena ngemkhumbi okuthi abona kakhulu lawo e-South Africa lona igoli lele yikho ngibona ngathi ukuthi abesengiyokhena ukuthi ngashisha libanje i-coronavirus and futhi maye i-coronavirus umuntu wakhona engangena ebe munye nje eyibo hhayi kuphelile
hhayi siyakuzwa kakhulu Nkomo sibonge kakhulu baba ube nempela viki enhle ba
kulungile ba
okay okay bye bye so that is Mr. Nkomo is in Johannesburg.
Mm-hmm.
He was saying his fear is that maybe this coronavirus may come through the ships, you know, in South Africa. He says the health authorities may be concentrating on airports.
Mm-hmm.
And yet it may come the other way around. So he's very scared about, you know, what can happen.
Mm-hmm. I think Tina Kola, Ripanare. Hello, Kola.
Kwazi wae makadiko.
Ai, what did you tell Nani uyeshe murukupi?
Na moyo, mna wa moyo, mtuwa na mfundisi moyo.
Makadi mfundisi moyo.
Sino rarama, ndiyo dambu zikoridi nge korone.
Taura iti nswi.
Rega, hindi tauru mashoko zangu mashoma. Ndosa mfundisi dambu zikoridi nge coronavirus. Wele chachikisa wanu waka wanda, mati miro. Chachi chokuti achira pike, ndi wanu wanu nda wabuda mzimba, wakari umomo kumazoma jingi. Chiwe chakadai chiwe chinochikisa chinotambudza nenhaya yekuti chiri vanhu vakazama kuti vachigadzirire kuti kachinge chasvika todai zvimwe zviri kutambudza rwadzano nokufa kwakaita vanhu vakawanda kunyika yechina nevamwe vazhinji vari kurwara nacho nongoti dai mwari vakatungamira kuti zvinhu zvive zvakafani izvizvi zvinouya vanhu vasingagoni kuziva kuti vanozvibatsira nei pachinozogoniwa kuwanika mushonga wacho chinenge chapedza vanhu vakawanda ende futi nyika dzose dzinobvumbuka nacho kuti vanhu vanobva vakati vachabvumbuka papindi saka rimwe dzidziko rakafana iroro saka tinongodai kuti dai mwari vakaita kuti chirwere chakadai chigone kupera nekupurumidza nekuti vanhu vatongosara ndiro ramwari kuti ndo vanoziva izvi zvose zvinokonzera maproblem anyika pasi asi tinoziva zvedu senzere dzeduwo vanhu venyama tinokuziva kuti kudai tikadai tikadai asi patinotidai tikadai tikadai zvinozozikwana vakatora nguva like zvakaitika ebola iya yaitedza futi vanhu vaiona kana mabhodha pataibva kaziva kuti ichinda mabhodha taimiswa chipinda mataipinda saka tiri kuchema nechirwere chasikisa vanhu vakawanda chokana kuona chipazvakadai
saka imomo mamunogara vari kuwana vachikupai ruziviso here kuti munofanira kuti modai uyezve endai kuzvipatara izvi neizvi kwakamira sei
chokwadi chakanaka kuno kwatiri kunotiri kuiwa hatisati tanzwa kuti muno matiichapinda hatisati tanzwa kuti muafrica ngoza kuti tanzi kubotswana ndokwatanga tanzi munhu wandi watangonzwa kuti ndoonzwa mafanacho ndokugara tichitera manyotiotera kubva vhiki ndiyo ndiri kutiwane zvayo
nhare dzenyu manje mufundisi nhare dzenyu dzaakuita jelasi saka aiwa regai tikubatai munguva inotevera timbotora vamwe
aiwa tinototeera nepamatipa ipapo torai zvenyu vamwe amen
amen aiwa tiri kunzwa they were hearing from mufundisi moyo is always really on the program but he is saying that heis really afraid that if this disease comes to zimbabwe ish there's going to be a lot of mayhem because he says he's not sure that Zimbabwe is prepared, but in South Africa, at least they're getting information, but he hasn't yet heard a lot about what's going on.
Yes, so talk is ngabe silo baba munye tsetsweni. What is uthi silobani? Ecingweni ngikhuluma lobani? Yeah, melo sikunjani baba?
Hayi yaphila.
Ungapi? Isibongu Thembani?
South Africa,
ye akutsho ukuthi wena uzwe kuthiwani ngikorona virus le.
Hayi mabetha sasi ayizinto zokuthulakala abazini eChina.
Oh, base China kuna manje.
Yes, hayi base China.
Abantu bathini ngakhona?
Hayi abantu basele bazweni phela manje amazi.
Mm.
Ukuthi yimthandazo yesifiso uNkulunkulu ngabe yenziwa. Ithola le mbuso khona kwasinyane. Ngapi yabe Africa.
Mm.
Ngoba eAfrica lokuzwa ukuthi okubendaba nje abalazimali esibhedlela.
Mhm.
Ngoba ngoba le time ukuthi abantu abaningi bathi amaglobe kuse ngamakhala.
Mhm.
Manje singathi Africa uba nzima kakhulu ngoba ukuningi kwabantu amagama amaningi athuthuka.
Mhm.
Okunye futhi ukuthi se-Africa kudobi sekulule kakhulu emadolobheni lapha.
Mhm.
Othi ikhuthale kuba lula ukuthi layo sibhedlela ngamandla ngenxa yesedodi.
Kodwa abantu bayithukile yini kakhulu kulapha?
La abantu bayithukile ngoba indlela abukhela khona ongamgijima khona pha.
Mhm.
Kuba bethuze la umuntu akukhona ukuthola la.
Aha. So sebeqi.
Ngawumuntu yathola la. Ekusiba yona.
Yeah, yeah. So sebebona ngazani iflaza le buyayo. Ha, kulobu zima. Hayi, silethe mbolo kuthi asuzufike khona apho. Siyabonga kakhulu ungadilwa kusasa baba. Okay, siyabonga kakhulu ke. Bye-bye. So, this gentleman is in South Africa. He's saying, the challenge that Africa will have, the health standards in many countries are very low.
Mm-hmm.
So it would be even difficult for them to source masks. You know these masks that we see.
Yeah, that we were seeing.
Yeah,
yes.
So he says maybe some countries won't even have enough to help people in terms of an outbreak, if there is an outbreak somewhere. Says, for example, let's say in Johannesburg or Zimbabwe, if there's that outbreak and there are no masks, what do you do?
So I think, really scared, you know, in Zimbabwe, most people are not worried about the mask, but just that the actual hospitals are not functioning and there are no doctors.
That's exactly what he's saying. Health standards, very low.
Yeah. Panashamein mpfurutsa arguti anzindidetetere kuno ndirimkore kore we urungwe tenja kuti chirwere che corona anzi virus ndifonerei. So she's speaking in chikore kore. She's saying that she's heard about this coronavirus, but she wants to speak in her language, so we should call her. Terence Naro, Aripanapa, Arkunyorao, Jairos, we Arsenal, Chikura, Maskura says, Mavi, Shirwereji, Chikapinda Muzim, Panofiwa, Imo Mushipatara, Munama Bandage, Chaiwo, Kusoti Mushonga, Jayo, Kungoji, and Kungoji Sakunamari, watching from Cape Town. I'm hearing that there's a caller, but. Hello, Shemaine.
Nesimbele.
Ai wati nesimba makadi ikoko kurungoko.
Ai ati fara kutokutata kwapakare panotenza kuchaja kale chivhicha chiri kutaura iche corona inji.
Taurai tinzwe tiri kunzwa muri kutaura muri pa hurungo apo musitaura zvenyu sikore kore.
Ngokurudzira kudai vaya hurumende yete kuti aito ma awareness campaign kukurudzira mende yakuti hazviziva kuti chwere chichizvino yachine pasanwana nokugumana nokumhorisana nemanja kudai nokuita conduct saka panofanira kuti wadzidzisoka
saka kwamuruko dzidziso iri kusvika here makachinzwa nezvacho kupi
takachinzwawo makare masocial media mazinongositawa muntu chinongosidai ukangogumana nemabiya ako anenge ainacho redhapurana asi mumamijai muna ana ambuya edu naana azekura sadzi asvika munhu vasingotaura kuti yakare corona yakazive kuti chii pakare pavo.
Saka muri kupota musina wanyaya here musivaudza kaa kuti korona inorevei
nezviri kwataudza kuti yeshua naambuya nanashe kuti chirwere chidiburira nevavari muchina kuiyo kusaka noto musi itoutsanana musitsanange musamhoresana kana mangonzwa miri kudai so mifanira kunanangawo chipatara
zvino makanzva here kuti munofanira kunzwa kuti zvinei zvaita sei taurai tinzwe
zvinhu zvakakuti ukanzwa mwiri wako dziwa nekunzwa mabayo enyumoni yakare netaurwa nechirungu iyi unofanira kusaspekuta ndezvinenge zviratidzo zvacheni chirwere chacho chichitaurwa iyi.
Saka ikoko hanzvadzi, kune zvipatara here kana makirinika ari pedo nehurungwe kwamuruko?
Ya, makirinika aripo zvavo nemukatuma aripo, asi pakudzidzisa nhengenaye nezvenhengi ndezvati zvabudika kuno kuti zvifambe mumanhu zvinongo zvinzivo mumasocial media akaita zvizviparidziro, but panga paakudiwa vakuru vakuru vanangaranangara nezveutano achipinda mukati mumwe.
Saka muri kubata mabasa api ikoko yawe?
Nemanje zvandoita manje iye apa ndini ndazigadzirawo tinhetembo nechikorokori pamusoro penhengi pechirwere chakare chekorona ichi ndikupuda zvinoteke mutepenyura panhengi pamasocial media tinogadzira zvechikorokore zvokutiti mazinotakutumire mimba itetekera.
Imboita ikatinzwe vanhu vambosinzwa zvavo vasitapiririwa kudai.
Naiwe korona iwe, naiwe korona udiitewo kudii, naiwe korona ruchirwere waiko korona vhairasi taitewo kusewa miri, taite kunzwa miri kuti mbombombo, wakarewo usingarapika abi yako wanarapika korona vhairasi watisewesa.
Aiwa, kamuta kunanzva ako, tichazokufonerai kana tapedza chirongwa tinyatsonzwa zvamuri kuita kuti vamwe vadzidzivo, nekuti vakanzwa nedetembo yenyu vanogona kunzwa kuti chirwere ichi vanogona kuenda kupi pazvipatara zviri pedo nekwamuri ikoko.
Aiwa, ndatenda fani.
Aiwa, muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka. Interesting there, Gibbs. We have a young man who says he's an artist. He actually has a poetry that he does, the tembo, but he speaks chikore kore. So he just did one day where he's really talking about what he thinks coronavirus is about. And he's saying he learned about it on social media, but there is no awareness program that is actually being given by the government, and he wishes that the government could do more. And rikunzwa kuti pane mumwe zvakare ari parunare. Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Nagibeni ndakapasara ari South Africa muJohannesburg.
Taurai tinzwi.
Ndinoda kutaurawo pamusoro pechirwere chekoronavhairasi.
Ehe, taurai henyu.
Ya, ndinoti kuhurumende yedu yeZimbabwe, please, dai yaonozvikuita nguva ichiripo. Nekuti dambudziko ratigari munyika medu rekuti zvipatara hazvina madhokta, havatoenda kuchipatara, mishonga hakuna. Wanti chirwere ichi changofunda munyika medu ka, kwatiri isu varombo tinopera kufa ndo vachizvinyika vachinorapa kuti zvine nyika.
Saka muri kuti imi dai vanga vakateerera zvii zvamungataura muchidimbo?
Ndavanzwe tsitsi nemhuri yeZimbabwe ivo vakuru vekuve hurumende iri kutonga muZimbabwe, ngavanzwe tsitsi nesuvana reZimbabwe, nekuti ivo vakawana chama chavawana vanotiza munyika mavo vachinorapwa outside, isu hatina mari dzokuda kunorapwa kunyika. Saka ngavanzwe tsitsi vabate vashandi vehurumende zvakanaka, manesi madhokota vodzoka muzvipatara zvavo, mishonga yawanika munyika medu
aiwa, tinokutendai chaizvo hanzvadzi, muve nezuva rakanaka. Regai titore vamwe kola. Halo, kola.
Halo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi? DRC nhasi yakabaka panapa, taurai tinzwe, kwakamira sei?
Kuri kuDRC titonzwawo nyaya yechirwere ichiribva kustudio 7.
Musadaro.
Hapana zvatiitomboziva kuno kutonzwa pastudio 7 ipapo.
Saka ikoko kuDRC muri kuita mabasa api, uyezve vari kupa here dzidziso kana kungotiwo dai mukaona zvakadai modai modai?
Ini ndiri driver wetruck. Saka hapana rakadzidzisi ratikuwana nezuro manheru ndopo vavaitimbofamba nemoto yavo achimbospreya achi kuti vavabvunze kuti zvavari kuspreya zvinhu zvezvei, havatombozivi varombotiwo kodzivirira chirwere.
Saka pamuri kugara
imba yapera yazvitoberina.
Ehe.
TV kuno kutaitombonawo vaitara TV. Saka kuya kwakaita maChina manje TV yacheshe yangu yakangochinjwa zvakutaura kuti China chega chega kuti hapana zvatinomboziva kana kuti zvio kuti zvibuda pasi hapana zvatinomboziva.
Muri kuti kuya kwakaita maChina, maChina akauya kupi?
Vakushandisa maini yati inonzitenge sungurume.
Oh, okay. Osaka maprogram amaisimboona hamuchaaone.
Hapana kana zvatichatomboona, vakachinja zvese, hapana zvatichatomboona kana kuzoziva.
Mm-hmm. Aiwa, tinoshuvira kuti dai zvaita zvakanaka kuti muwane dzidziso yamuri kuda kuti tisawane mumwe munhu anozowanikwa achibatwa nechirwere ichi, hanzvadzi.
Ndinotenda chaizvo, maita basa.
Aiwa, nemiwo maita basa, uyezve aiwa, rambai makachenjera kuti musabatwe nechirwere ichi.
Mm-hmm. Right, what we are seeing here, marvelous, there is some information that is on VOA websites, and it talks about the coronavirus itself. So it says, what is a coronavirus? It says...
Before we go there, there is a caller.
Yes, I'll take that caller. It says, coronaviruses are a large family of viruses that cause diseases in mammals and birds. Coronaviruses can cause illnesses that range from the common cold to much more severe illnesses like Middle East Respiratory Syndrome and Severe Acute Respiratory Syndrome. So then it goes further to say, what are the symptoms? Signs of the disease among infected patients have included fever, cough, shortness of breath, and general breathing difficulties. In more severe cases, the virus can cause pneumonia. And then it also says, some people report few or no signs, while others have gotten very sick or even died. Then according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, signs of the virus may appear between 2 and 14 days after being near someone who was infected. So those are the things maybe people need to circulate. So, okay, start again. Ubaba sekunga nukaunda. Baba kaunda, kunja?
Anya, pila li janwa.
Siya, pila mfoit. So, nile phone nuti sikuze shapu, eh? So, nila sibi. All
right.
Right. Kunja, nima. Ya, se unguza kaunda. Nga mafichani nge uzwe kutuwa nge coronavirus le?
Ye, umkuta no otunge nge vesu zemla esai na njalo so nganda pagisi gule mnyo banjwe o lao.
Ye, gulo mtu banjwe kwa nampe potuana?
Yes.
Yes. So, but in abantu bahlalele valweni kube kuhamba njani?
Ya, uvalo lungaba khona kodwa hayi lapha sikhiza ndawo vele ama isi khona lapha.
Mhm.
Ngizokuzwa. Akufanani la manje zo government yakuthi yama kakhulu vele ku health yama ngezinyawo.
Aha.
Yalo ndawo bathi ndicile ukuthi no the side by all means ukona. Eh, ngawo ngazule something ba. Babumtwanga bangayizela lamanje usavalele lo muntu kaka phumile kanjani uthe vele sekubona ufuna the airport bathe bamvalela nje from a cage kama lapha zazimthipha khona bakathethe yama ama symptoms intezweni here for the stage for the laboratory njalo njalo sikhangele ukuthi siyakuza yini kancane kaphezu sizakuza information we are taking out on the system. So, but they are still dealing with the issue. But
I have to say,
page tichange tiri kuramba tichikupai mainformational aya kana mukaenda ku VOA Shona Facebook page tinawo mainformational aya ari kuti pari zvino vanhu vari muChina vawanikwa vachibatwa nechirwere ichi vanosvika 9700 vashaya i213
mm-hmm.
Asi muAmerica munomu mune vanhu 6 vabatwa nechirwere ichi uyezve pane vamwe kune dzimwe nyika zvakare vabatwa asi munogona kuwana zvese izvi paFacebook page yedu yeVOA Shona uyezve senguva yedu yadyanana kudai hatichagona kuti tirambe tichitora vamwe vateerera asini asi tiri kuona kuti kuda kwashe chitenga ari pano anga
achidafonerwa
ada kufonerwa
above our time. So our time is out today. Sorry, we have to end it here. Thanks very much. This is Kip Stuber in Washington, D.C. Goodbye, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good evening and a great weekend. And please keep checking our pages for information on the coronavirus. Bye-bye.